Bachara Pamsanovitsa Mangravanga with BZRM, Wangyakar Wani Zimbabwe Election Support Network, Mumushawe Dende Tombo Marangara Nasi, Vagarwe Mukutairi, Vachana Zizia Kuturangaichi, Chirubere Samukamaku Birwa, Asiwanuti, Tanizakawanda Zimusamura Kitwa, Kutinika Ite Sarguka Kachena, Vanuti Ose, Jotaishan Swamiti Zorami, Akata Sejigunwe, Masiso Nezume, Vanu wana kupinda mtsekende yokudamburwa maoko sezvakaitika muna 2008. Vachemi Mataka vaudza musangano uyu kuti veZimbabwe Electoral Commission ZEC vanofanira kuona kuti urongwa hweBVRM hauzoshandiswa kuvhundutsira vanhu.
Takaona tichiita matambudziko kana tichiita kusvika kumaelection kazhinji pakunzi pakaita mutsatambo maziko nesiye dzambotaurwa namukunda zvirere handizive mune muhistory yemashort sleeve nemalong sleeve hazvizobatsira kudamburwa kwevanhu vakawanda maoko here kuitira kuti musi wacho nekudzika kwayo maziko handitira ndounewo mubvunzo zvangu wanada ndibvunze
vacho kunyange hazvo urongwa uhwu hwakanaka chose vanoti hapana nguva yakatsana yekudzidzisa vanhu pamusoro peurongwa uhwu mashoko aya atsinyirwa namai Viola Mawasha vanogara musha weParadise avo vati vazhinji kumaruva havana ruzivo pamusoro peBVR
inini zvakafananisenini personally ndindanzwisisa advantage yangu ndeiyeyi yekuti ndinazvirachi through biometric asi chendero zhinji dziri kushatika ndirikunzwisisa why time yavakanonoka kuti kuzivisa vanhu ivo ngavakabhesa kuti maguti zvikavaende kumaresetements nekuva ruzivisa kuti vanhu vanzwisisa vachitsanangura kune vanhu vechikuru tanzwisisa kuti chii chakakoshera zvamavhote kuBMRC
mugari wemarondera amai Elizabeth Garimoto vati kunyange hazvo vachifarira BVR chishuwo chavo change chiri chekuti vanhu vanogara kunze kwenyika dai vakwanisa kunyorosawo kuvhota vari kwavanogara
chatiri nechimwe nechekuti kana paitwa biometric votazii taana iyi yakanakira pakuti vanhu vakafa havachakwanisi kuvhota nekuti zvakafanana nekutivhotasuva yakanga iriko yaikondomera manhu akafa akati vaitongona munhu yaakavhota iye asipa votozopatika konhingi zvaanenge akafawani avhota sei saka handizvopetitinoti imewo chirongwa chake chakanaki asi dangangotiitirosei zvekuti vari kunze vakwanisawo kuvhota
ZEC inoti ichatanga kuumba gwaro idzva resarudzo dzegore rinouya mwedzi unouya nechirongwa ichi chichaitwa kusvika muna mbudzi pari zvino ZEC iri kutovedza michina iyi iyo iri kubva kumakambani ekugermany nechina kuti inoshanda sei isati yatanga kunyoresa vavhoti vamasimba rudzidzo vanoti havana chirimbo chekuti ZEC inotungamirwa naamai Makarau inokwanisa kuita sarudzo dzakachena vari zvidzo vaudze studio 7 kuti vanotambira zvikuru chirongwa cheBVR asi havasi kufara kuti ZEC iyo inogara ichipomerwa mhosva yekubira sarudzo nekutsigira bato rezanupf ndiyo iri kutungamira chirongwa ichi
chekutanga ndechekuti tine kakugununa nebhodhi yacho yeZEC iri kurana maelections muindependent wayo considering history yavo sevanhu vakaapoindwa negovernment inoya tiri kurwisana nayo ichiramba kugadzirisa mareforms and alignment yemaelectoral reforms tikuona kuti iri mumashure haisati yatombotanga kuti
vemapato anopikisa hapena musongano wanhasi vakaita sevafrench chamunorwa vepeople's democratic party vati mashe makumbi veprogressive democrats of zimbabwe vatiwo kunyange hazvo vachiimba neBVR vari zvichemo zvavo zvikuru sei chekuti nguva yekunyoresa ishoma ndechekuti commission yeZEC inofanira kushanda yakazvimirira pasina kupindira kwehurumende vati mapato ese achakwikwidza ane urongwa hwekuona mutungamiri wenyika pamusoro pezvichemo izvi amai Heather Koga ava neumumwe ange akamirira zesi pamusangano uyu vati vachatora zvichemo zvevanhu vozvitora kuZEC hurumende neparamende
tiri kuedza nepatinogona kuti tinge tichikurudzira kuti maelections aramba achifamba zvakanaka zvatinotaura muno matigumire muno tiri kuzviendesa kumusoro nekutraya our best
veZEC vatadza kuuya kumusangano wanhasi vachiti vange vakabatikana nechirongwa chekuedza mashandiro emishina yeBVR hatina kukwanisa kutaura nevakuru vakuru vebato rezanupf marondera kuti sei vatadza kupinda musangano wanhasi kunyange hazvo vange vakakokwa ndakamirira studio 7 mumarondera ndini Ivan Chifera.